Shyama Sundara Madana Mohana Shyama Sundara Madana Mohana Mora Mukuta Dhari Mora Mukuta Dhari Madhava Hari Madhava Hari Madhava Kiridhari Madhava Hari Madhava Hari Madhava Kiridhari